Ini ndini Jonga Kandemiri nchiti eno imsere na uzanasi China ndira 7, 2016. Vatori venhau veNewsday vanosungwa vachipomerwa mhosva yekunyora nyaya inoti vasori vakatambiriswa mari dzavo dzemabonus panguva yehurumende iri kutadza kubhadhara vashandi vayo nenguva pamwe nekuvapa mabhonasi. Mapurisa anosunga vatyairi vedzimotokari vanodarika mazana maviri kumasvingo vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana uye vatyairi ava vachinzi vakundikana kubvisa mafaindi ezana remadhora pamunhu. Nyanzvi dzozeya maonero adzo pamamiriro achanga akaita zvinhu mugore rino ra2016. Muchirongwa cheWomen's Roundtable tiri kutarisa dambudziko rakatarisana navana mai pamwe nekumhanya-mhanya kwavari kuita panguva yezvikoro zvava pedyo nekuvhurwa. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.